Maorias akagadzirira kwemazuva matatu chete vasati vasimuka kuenda kumakundano ekosafa ayo ari kuitwa kuSouth Africa kubva musi wa 17 kusvika 23 chivabvu. Murairidzi wechikwata ichi Kalitso Pasuwa anoti haasi kufara negadziriro iyi sezvo aida mazuva akati wandei kuti vatambi vake vajairirane matambiro avo sezvo vachibva kuzvikwata zvakasiyana siyana. Mumwe muteveri wenhabvu vaMishek Chisaga vanoti havasisina tariro nechikwata ichi nenyaya yekusarongeka kwegadziriro iyi.
Ipapo ndopanonyauda kuti netse ipapo nyanya tatasa nebhora remuZimbabwe. Nyaya yekuti nyaya iripo ndekuti the talent is there. Because vafana avava vane a lot of potential zvokuti vaigona kunotamba vakatiita zvakanaka. But maisa vapata kutodhauta because preparation dzavo dzavakaita dzakadzinanyatsorongeka.
Muchikamu chekutanga, Zimbabwe iri kusangana nezvikwata zvisinganyanyotyisa zvinoti Mauritius, Namibia neSeychelles. Asi Pasuwa haasi kudhirira zvikwata izvi achiti iye nhabvu yasanduka pasi rose. Vatsaga vanotenderanawo nemurairidzi wavo vachiti ivo mukore uno hakusisina chikwata chinonzi chidiki kunyanya munhabvu yemuAfrica.
Bora mazuva ano nyaya iripo ndekuti bora risina majema anonzi magiants. Nonyaya kuti katarisa makana maAfcon kana World Cup, masurprises anokuwanika kwese kwese.
Asi munyori mukuru weCapes United vamoto ndodzo vanoti Zimbabwe inokwanisa kukunda muchikamu chekutanga sezvo vatambi ava vajaira gadziriro isina gwara kuzvikwata zvavo nekumaoria zvekare.
Maorias ndinoona vachinokunda nekuti pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti wanga vaine pfungwa dzakatarisira chaizvo. Chokutanga ndechekuti vabatsirwa pavane mari, zvinova zvatinotenda chaizvo. Chechipiri, kana vari kutamba vari uko vanonga vakatariswa netimu dzakawanda. Naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba rekuti tichatohwina tinopinda mufinal.
Maorias akabatsirwa nemari yekuenda kumitambo iyi nemukuru wesvondo yeProphet Healing and Deliverance Ministries, Walter Magaya. Apo chikwata ichi chiri muSouth Africa, mitambo yeCastle Premier Soccer League iri kuenderera mberi semazuva ose. Mitambo yakamira seizvi: Chicken Inn neHighlanders, FC Platinum neTriangle, Haumain neDynamos, Harare City neHwange, Wawa neZPC Kariba, Capes United neChapungu, pamwe Flame Lily iri kusangana neBuffaloes. Mune mimwe mitambo, chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chambomisa rwendo rwacho rwekuenda kuPakistan nemhaka yemvonga mupopoto iri kuitika munyika iyi. Mutauriri weZimbabwe cricket vaLove Mobanda vanoti vayambirwa neveSports Commission kuti vasashanye munyika iyi mushure mekunge vebazi rinoona zvekunze kwenyika rataura nehurumende yemuPakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.